Gwetare wagari ava, rangachimira sangano recommunities in Action Platform kana kuti Cape vamadhop chivasa. Vati vachuchisivarasa mhosva dzavanga vachipomera vagari ava, saita kuti mutongi wedare avasunungure.
Tete yati iyo haichaenderere mberi nekupressa macharges. Pane vagari vakachikutuwa vananganzimiririra vachitivo vari kutenderana nesu kuti isusu zvatikutaura kuti land iyoyo haisiri gazetted land. Saka ipapo mutongi apa mutongo wokuti sezvo state ichitenderana nazvo kuti haisiri designated state land. Saka zvinoratidza navo vachisina mhosva yavanayo nyaya yavo yabva yapera.
Vachivasa vati vagari ava ndevedzidzo remadzimambo aigara pamasvingo eGreat Zimbabwe emunhu Mutapa, nekudaro vakanga vasina mhosva nekuti vakagara munzvimbo yemadzitateguru avo kubva makore mazana matatu apfuura.
Abuda mudare tinozvitambira nekuti zvanga zviri pachena kuti vagari ava pavari kugara panhu pavakagara kubva kwemakore.
Sabhuku Chikutuva vaHenry Makusha avo vaitungamirira vagari ava vati
tisinozvitambira namaoko maviri vamutimba. Nyaya yakanaka zvikuru, yatatenda mudare, vanhu vose vafara vapendera. Aiwa tadzorebwa lendi yedu, tapuwa lendi yedu tigare muzvakanaka. Tichitendawo nai vatungamiri vehurumende tovatenda chaizvo.
Vanoona nezvemabasa musangano reCape vakudzai Mushave vati dare ratura mutongo wakanaka uye rakoshisa kodzero dzevagari. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende kuti zvikonzero zvipi zvaita kuti rirase nyaya iyi kumatare. Asi kuchipinge kwamahachi kuri kuda kudzingwa vamwe vagari vanosvika mazana masere vekanzuru nehurumende havana kutumira zapupu zvopa kuti nyaya iyi irambe ichienderera mberi. Mudunhu remasvingo vanhu vanosvika zviuru zvitatu vakasungwa muna ndira nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuzvigarisa paivhu rehurumende zvisiri pamutemo. Mhuri dzinosvika mazana matatu dzekwamunyokowere kuchipinge dziri kumiswawo pamberi pedare dzipomerwa mhosva yekuzvigarisa zvisiri pamutemo. Mhuri idzi dzinoti dzigere mumisha yemadzitete guru adzo. Vamwe vakawanda vakabatwa nemhosva kudare redzimhosva vakanzi vabve panzvimbo idzi dzavakanga vachigara kwemakore akawanda kunyanya avo vakatora mapurazi munguva yehondo yeminda muna 2000. Asi pamutemo wenyika gurukota rezvematunhu vaWinston Chitando vanokwanisa kutora minda mushure mekutaura nemakanzuru ematunhu asi vachifanira kusuma vari kuda kudzingwa paine nguva sezvinodiwa nebumbiro remutemo. Bumbiro haribvumire kuti vanhu vadzingwe pasina mutongo wedare uye pasina imwe nzvimbo yavanoendeswa. Kungodzinga vanhu kunotyorawo zvibvumirano zveUnited Nations nechiAfrican Union. Nakamira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.